manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri mutswe muvhuro chikunguru 10 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungopesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe atsimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Uye zvino tiri mushishi zvekutaurirana nevanhu veLuxon Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemawarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu uyati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Atina kukwanisa kubata vacharamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chikoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsa nevanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navoo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko munoonawo sei imi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi? Kuri kukushamisa iwe here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mutete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe kunyanyanyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati mani generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvakutoratidza kuti nyika yave zvinyekenyeke vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita panogona kupedzira pakudeurwa ropa panogona kupedzira zvakare pakukonzera kuti munyika muite zvinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu ndiyo nyaya yavamugabe iyoyo yekuti varipo asi havapo kureva kuti varipo asi vari kungoita sechituhwani vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga ndo zvaakuita kuti kunge mune zvinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo
Nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxton Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Takapiwa mari yese yatakanga takumbira inove mari inokwana kutenga michina 3000 mari yenosvika 7.59 million US dollars ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxton Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxton Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvikarini munyika kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxton tinenge tichivisivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina
saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu
ichinge yangosvika takutanga basa redu asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu saka kusvika kwemishina kwevatatotanga kuti vanhu chiuyai tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu tichadzidzisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tinge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega sekutaura kwatikaita zvinhu zvakapera tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese huri national hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira tuda kutanga nyika yese saka province yega yega inenge ine mavoter registration centers ayo aichatanga nayo neaichapedzisira nayo saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge tichingoenda kuti iko zvino muprovhinsi yakati vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati
saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei
tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuZEC vachadzidziswa nguva yekutanga ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovhinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovhinsi vachaita voter registration vari paprovincial level
sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro vesangano reThis Constitution Our Constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC muBulawayo nekune mamwe maguta munyika vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
Mtauriri we this constitution, our constitution campaign, Alfred Zirutwe, wauza Studio 7 kutuamiriwe sanga noravo, munzumbo zakasi anasiana munyika, kusanganzira mobulawayo, vaende za magwaru enyu nyutokana kutipetition, vajipa zuchemo zavo, kuma ofisi ebokare Zimbabwe Election Commission. Vazirutwe watu zumezoza waru kunyunyuta nazo, inyaye kutu wanu waru kunziwa unze magwaru, anorati za pavano gara, kutu wago kwansa kuvota, vajiti mtemo uyune ita kutu wanu wakawanda, kunyanyawechi diki, vasa kwansa kunyore sa kutu wago kwansa kuvota.
Zimu zakasiyana siyana, one of them ndezo kuti inyaye kuti ma proof of residence. Mazimbabweans vanhu vanogara pano kuti vauye nema proof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota isu toda kuti vavhote because mazimbabweans. Nenyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika they are still Zimbabweans. So vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavhote. It's their right. So ndosiripo pa petition iyoyo.
Vanobo Mhlanga, vanowe mmiriri we this constitution or constitution campaign kugwanda, vati wakwansa kuendeza gwaru ravo renyuto kuma ofisi zek mdoroba iri rikatambirwa, izo zinowa zaitu kwa wana ama ilange ilike mpofu vanowe mmiriri we sanga norimwechete mugutare ulawayo. Mkuru we sanga nore this constitution or constitution campaign, Muzare Abigail Mupambi, vati wapa zek kusuka msua 20 we mwezi uno kutiva api minduro pamsoro pezichemo zao.
Chatinotarisira ndechekuti zeki vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu vanoto exist aunokuda kwe constitution iyi vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe enda handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kune rezek panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano re this constitution or constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamaofisi ezek muHarare nemubulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemutemo yezek. VaBrian Dube avo vanoya mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti vezek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti Pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti vezek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti vezek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarorwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobert gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarora mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri vezanup f vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira Resim Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito Chivamba vaive vebato rezanu PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti rezanu PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwe hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iye.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutsivimbisa kuti vachavhonera bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidheti mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikanwi nevanhu ikoko. vezanu PF anenge ari kandidati anokunda agari nechindu anogara kuzvichavane saka varimi yakuona kandidati ese kubva pakatanga kukambeno kumanza ko
tinomboona munombo nyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti kunzvimbo dzino dzichiundura ine mapati ari mutauni ine mapatiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi kumapodcast edu atinge tanamira hapana kamunhu andimumatambura anenge aripo anatimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatitamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta emca kudambura zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta edu havasiri vanhu vezanu pf vanhu vakudambura maposta edu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo dzacho vanoti havadi zvesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvemc tandodambudzika rataona nyaya kukura iroro
saka mune matanho here amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanho atiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vabvuzete vachatoenda kunoziisa zeki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa maposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezanu kusvika tatozobata nechivanhu vefc saka isi toona kuti inyanga tiri musarudzo kandidheti yedu takai tiende kuzeki kuti indoudza vanhu vekuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi
vanga vari mutauriri webato renca vamadok chivasa vari parunare nestudio 7 dzimwe nhengo dzemapato enational people's party npp nezimbabwe people first zimpf dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato remdct inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere asa chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato remdct muchinhori nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha mumwe wevakadzokera kubato remdct ndivajaspa mavhunga vekwazvimba avo vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato rezimpf vanoti vakafunga zvekudzokera kubato remdct nekuti kuzimpf hakuna utongi hwejekerere
taenda kuzimpf takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika zimpf raabato but chandakaona kubato rezimpf vakawanda vacho vakabva kuzimpf havazive chinhu kana temu inonzi democracy hakuna democracy ina handigone kuita leader anonzi chef I must be a servant kuzimpf hakuna yatingati servant leadership that's the problem
izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato renpp vanoti vainge vabuda mubato remdct vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi
patakaenda kumusangano kuyawo taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyu takazongonona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuzanupf ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu
vamusonza vanoti vainge vabuda mubato remdct nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura
zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwe vatoti kuisirana magokora ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano wemdct vamogeni tsvangirai ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira mumwe munhu kunze
mutauriri wemdct mudunhu remashonaland west vablessing mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya
zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare saka kuuya kuri kuita vamweko kunotofadza zvikuru kwazvo
mutauriri webato iri mudunhu remashonaland west vawilson makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri
chatongoita isu kumusangano kufara nekuvaumbirira makuti wadzoka kumusha tatovatuma kubasa tendai mushandira sayo toudzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha
Asi mutauriri weNPP vaGift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU-PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padande mutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacho vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino-zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapu iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. Apu iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapu iyi ndivaCourage Chombo.
Mari yatakushandisa ikozvino kutesta yadereka yadereka chikombani zvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosa kuti unoenda unoona chiremba ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akutesti unongotobhadhara mari yeconsultation ende nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mushini unondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge ndichiita, nekuti kudhara ndisingada kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemushini wemanje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nekuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo ari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumisha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadivo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eApp iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Manhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichida kuti vafare, saka tinenge tiri nezvirongwa zvakasiyana siyana munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzokera kumba mangwana, uyezve masapotas ngaauye kuzohondoringa kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga by lunchtime vane vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. Maorias akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Noktizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vatribal munyanyi avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awadu kuvara. I'm happy. Because ndiri kufaro nyeza itwa nemaWarriors. Because maWarriors aita se atamba bora zvakanaka. And that guy is better than the win for Zambian. Because Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009, apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
MaWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvipodzwa 10-10 mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa Philip Shiyangwa vokurudzira vano munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chema Warriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zivomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esikelela abantwana bezimbabwe zejikeni. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke ilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempela viki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEma Perez Shiri uchotoze umoyo embikwena wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi ngabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kasithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye izipiwi zezano lezi ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zivomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Kuvona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlambe kawusoze kugcine kuhlo kwinto lokho njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubuto ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Yeah, hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu la uChiwenga kumbe nguyo parents Shiri ngabe ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukukhona laye umoya abe kuthembile ngoba angikhole ukuthi ukukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavama ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomoni kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu.
Ukhona yinto elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubuto babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo?
Eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDemele awenze eLupane ngempela sonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekele abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khona khona yena yeke lilizwe lakhe lisifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tips athona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi esemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihle libona ngalo ngabayidleleka bamvuteli ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khonoku?
Kanti vele akhankase ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile. Mina nginethemba lokuthi izinu kwelaphana kunjalo phe kunomuntu omunywana ongathatha leyo leso sikhuba abe ngu-president kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ingakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni lawo layo ngo-2013 umfazi wakhe ngiyowayedize ekhampeni labanye nakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala isitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni. So kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu belutha thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikiseleyo nabantu abakhe.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange isicela idale lePhalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise idale lePhalamende ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela code order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ekhampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 yokuthi izinwa yona icollecta annually approximately 800,000 imali leyo ikhamba ugovernment and sinama residents. We can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least the Wange Local Board to take over the running of water, because we are simple with it in ama residents to use the Wange Local Board to account for it. And then it is that it's also in line so we don't izinwa the system yabo. It's so questionable. So I'm a resident, but the complainer, the complainer, we are meeting, the city, 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 the parliament on Friday to petition the local board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
Parliament, the kona vasa mugela njani isicelo senu?
Akungela any problem. Bathatha i-petition and the promise to come back to us, and hopefully asibone ukuthi kuyakalele any challenge to that effect.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors athole inkezo ye-Costafa Castle Cup ngokunqoba iqembu le-Zambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network bathi kulabantuphosi abayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo yokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibhahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. Umevisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajo ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nemigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo lewiche ngoba yabe ifuna ukudlala laye, so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Ngokuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise khonokho kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale kho. Inkinga esilayo kathesa. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngathi azange sibambe khonapho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of ama-ground, malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ephalamende, uSenator Anashiri okhubazekileyo laye, utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okunengi ukuthi siyabona ukuthi into lezi ezifana lama-wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lapho kube disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso lalo bayikhona imithetho neziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi kulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga imbiko yethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, lonobhala obona ngenhlelo zalelibandla uMnumzana Bednico Bebe, bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBebe lo Bebe bekhuluma ngodaba lolu kanye loMnumzana Sikhumbuzo Moyo, yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda kwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyathelela kancane kube sokusithi iZANU PF kungani abantu bayayisekela sakungene khonapho ma
sisanika iy'ngithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer ichoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisuya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi antu bambeuyerejista ukuqina zizaqina kodwa antu yayazi ukuthi vele uma uthina lo muntu othela induku uvizandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Are baba Bebe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankaza kathezi kuyaphumelela kumbe kholongani kuyimgoqo
vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngokomuntu akusadingi njalo umuntu ukuthi omnyatshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudla nayo njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu futhi kufanele kwenzeke xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Okwamanje-ke sengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani mhlobo
mphilile kakhulu kunjani ejozi kona
hayi Jozi ngathi kuyathisa nje namhlanje
nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MDCT.
Mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe uMnumzana Sikhumbuzo Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa, obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kuMnumzana Bednico Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo, uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenze iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze baneliswe ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Tiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UTiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli indaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
iqembu leZimbabwe lingqobe eZambia nge3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Mthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye loVimba esandleni sonxele uOcean Mushure bechayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngamaWarriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKhosafa kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning the trophy means a lot kimi, like ITC team, ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole iteam kusela 5 days ukuthi kube le tournament, sibahlanganise sibenze babe iteam esebenza ndawonye, is something that is wonderful. And abafana laba, I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kule nkezo.
I'm very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him edlala ku winger, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
UMthizwa ukhethwe njengomdlali odlale okudlula bonke kwinkezo yeKhosafa, kukanti uCaptain Ovid Karuru nguye uqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chizamba nguye oselinkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kule nkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yakula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli tala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
UMongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lilala.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.